Veruzhinji muHarare vanoti vatadza kuenda kuzororo rekisimusi nekunetsa kwanga kuchiita mabhazi kuwana kumbare musika. Mumwe wevanga vachida kuenda kunoona hama neshamwari ndeamai Nenzi Sakarombe, avo vanoti vashaya chekufambisa kuenda kumusha kwavo kuGokwe.
Izvezvi tabvirira kudhara kubva kuseni chaiko tichida kuenda kumusha, tikushedzirwa unzi $50 kuenda kuGokwe. Panhu paita $10-$12 isusu tarwadziwa neChristmas inoyi. Ai, ndatambura ini. Tashaya kana kuti tofamba nei, because fuel yacho haisikuwane kwa kuti uende nemota yako ukufanha kumira mukiu yakareba. Kumabhazi kwacho kuri kudhura, haasikuwanika futi.
Vamwewo vanga vasina nzendo vakaita samai Roslyn Masiyazi vanoti vaswera vachimbeya vachitsvaga zvinwiwa nezvokudya muzvitoro kuti vakwanise kutandara nemhuri, asi zvinhu izvi zvanga zviri kuwanikwa semakore ose.
Ha, Christmas iri kurwadzai nekuti madrinks chaiwana kokwa kusisina. Tungona na Miranda of which is tajera makoku and shunzajo asukumbwa nika nyama dziri kudhura. Even chingwa chacho chakudhura chekuti vanhu vanomukova chidyo flowers dzacho dziri kudhura. Zvinhu zvese zviri kungodhura, haisi Christmas, itori January disease.
VaKennedy Chigiji vanogara mumusha weWarren Park vaudzawo Studio 7 kuti mabhawa manga musiri kuwanikwa doro, vachiti izvi zvazoita kuti vaswere varere.
Ah, munyika munaomera mushe mashefu. Dora risikuwanika. Hameno kuti kudhocha kune chichiri kubuda here, bhati atakwara nemahunters. Mazambezi, makasolite hakuna. Takutongorova mavhaisiroy nezvimwe zvinokwadza miris. Zvinhu kumira mushe munyika.
Vezvitoro vatataura navo vanoti zvinhuwa zvisingadhake pamwe nedoro zvawandirwa panguva ino yekisimusi, sezvo vagara vachiwana zvinhuwa izvi zviri zvishoma kubva kumakambani anobika doro nezvinwiwa zvisingadhake izvi. Ayo ari kuchemawo kuti ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinodiwa pakugadzirisa zvinhuwa izvi. VaGibson Rukobo, avo vanogara mumusha weGreendale, vanoti vatadzawo kushanyira hama neshamwari dzavo kuuzumba, sezvo vaswera vari mumutsetso wekutsvaga mafuta emotokari vaine mhuri yavo vachida kuenda kumusha.
Dambudziko irika ratokanganisa maplans edu, because tachitarisira kuti ndonguva yatinosanganawo nemhuri dzedu, because most of the times hatikwanisi kuenda kumamisha nekuti takabatwa nemabasa muno kuti mhuri iyoyo irarame. Now kushaya kwefuel hatikwanisi kunoona mhuri dzedu kumusha, hatikwanisi kuita any plan tandikumirira kuti wane fuel, because kana tisina fuel mhuri haikwanisi kurarama again.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati dambudziko remafuta edzimotokari richapera mukupera kwemwedzi uno, asi zviri kuitika zviri kuratidza kuti dambudziko iri riri kutotandavara. Zvichakadai, hurumende inoti veruzhinji vanofanira kumbotiwirira kwemakore mashomanana, iyo ichiedza kugadzirisa kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.